Sunda, ufunge uchakunda. Sunda, kunyangwe rima rikauya. Shoka yawa nemipangara, ishe vachango kutumbura. Usarwe ingonyarara, kana vachida kukugumbura. Don't let pressure take you down.